ichokwadi kuti tese panoitwa sarudzo, panoita vanhu vakawanda vanenge vakudawo kumbopindawo pachigaro, asi vamwe vacho vano vanoshandisa nzira dziridzo dzatinotarisira kuti dzinge dzichishandiswa nenyaya yekuti musangano une gwara rakatarwa uye ndoo ratinotarisira kuti dzinge dzichiteerwa. Saka tinozoona dzimwe dzenguva muanu vachiita zvezvisiri izvo mukungoda kupinda pachigaro chete. Ndosaka takanzwa mashoko iwayo akataurwa anhu vakasukuwere, nokuti tikatarisa munguva yadarika takatonzwa vamuanu vachitaura kushoropodza kunyange ivo sapolitical komiza vakasukuwere vachishoropodzwa nevanhu vaiti ivo maovet, asi tikatarisa boka remaovet iaffiliate yepati. Naizvozvo kana iri affiliate inenge ungoriwo nhengo yakokwa, hazvizoiti kuti iwo unozotaura mashoko ekuti iwo ndo unoziva kunyanya zviri kuitika mubato iroro. Saka ichokwadi chavaitaura ichocho kuti aiwa panofanira kutotorwa matano kuona kuti discipline yadzorerwa mubato.
Vachisi mapishapisha atinonzwa kunzi ari kuitika mubato reZANU PF.
Dambudziko rapinda muZANU PF nderekuti mwana wavahosi anga anzi ndiye anyanya kunetsa mumusha imomo anga asiri iye anga akatombonetsa. Dambudziko raitika muZANU PF nderekuti kana vaifunga kuti kuendesa Mai Mujuru, Rugare Gumbo naDidmus Mutasa nevamwewo vakangodomwawo ndo kwangurupedza dambudziko remuZANU PF. Ndo parakatotanga ipapo, nekuti kabonesi yavamo nevanhu vari muZANU PF pare zvino haisisina achaziva kuti ari kutumwa nani uye zvaari kuzviitirei, nekuti hatichangotarisi munyaya yemapolitical structures sezvataurwa navangwenya, bat kana tikatarisa mumapepa nhau chaimo chaimo, tikatarisa panews dzaibuda paZTV kusaidi dzemuHarare East ikoko, takatonzwa kutonzi even vamukupe vachona vazo vakandidheti yeHarare East vakatomboitawo vhiki chaivo chaivo vachinyorwa nezvavo vachitaurwa nezvavo kana panews chaivo chaipo zvinzi vane green card rekuamerica vane nyaya dzakazodai dzakazodai. Ndimafikizolo vakazopinda muZANU PF muna 2011 havana 5 years. Wobva waona hondo iyo masimukiro ayakaita kuna vamukupe, tikatonzwa zvichinzi izvo vanhu vakutanga kuti vasevia kasukuere is becoming too big for his own boots. Wozonzwa mangwana zvonzi izvo no vamukupe vavo vari kushambadzwa zvakaibva ndo vavakandidheti. Zvinoreva izvo kuti vakasukuere ndo vanga vachiziva zvanga zvichiitika kudarika vamwe vanhu vakawanda mukati imomo. Asi chaitika kudaro ndechekuti zvaakuchinyatso uchibuda kuti ishu yakanzi Mai Mujuru ngavadzidziswe nenyaya yekuti paita multiple centers of power haina kugadziriswa, nekuti tiri kungoona iko zvino kuti pachingota dambudziko iroro.
Vangwenya remangwana reZANU PF pete yedu chirongo.
Ndinonoona rakajeka zvikuru, rakasimba kunyanyanya nenyaya tiri kuona yekuti vechibiki vari kupinda musarudzo idzodzi vari kukwikwidza. Tikatarisa kunyange muno muHarare nemukomana wechibiki Maduza ane 26 years ari kupinda, comrade psychology Mazisa mumwe mukomana wechibiki kunyange naiye comrade Mukupe. Saka remangwana reZANU PF rakajeka uye ibato rine remangwana kukunda mapato ese muno munyika yeZimbabwe.
Vachisi, iyo nyaya yataurwa navangwenya yekuti vechidiki, tinoona kuti inenge yakonzerawo mutauro mubato imomo paine chikwata chee chinonzi G40. Munoonawo ramangwana rakajekerese zvavari kutaura.
Pakupidza vana vechidiki ndinoona iri prosesi yakanaka zvikuru yeZANU PF yekutiraya kurinyuwa leadership yavo, vachisawo vana vechidiki vanenge vane maideas akanaka. Asi dambudziko randinaro nderekuti vari kuvaisa kumaconstituents ekuti kana vakazokondesa muna 2018 kana MDC yakazodecida kuti yakukondesa muna 2018 vanozviva zvisingabviri. So nyaya yekutipa mufuko wokuti tinopa vana vechidiki maconstituents pari nezvino vasina competition hazvibatsiri, nekuti izvo tinozozvati kana pava necompetition vana vadiki vese vavanodyiwawo dzokera zvekwavakabva. Saka dei vanga vatibatsira kuti kana vakati izvo vanoda kuti vana vechidiki vapinde mucompetition, ngavapinde mucompetition kumaconstituents atoziva kuti nekufamba kwenguva anoramba ari safe, toziva kuti izvo vana vechidiki ivavo vari kusimukirwa mupfundiso dzavo.